musangano uyu ndingauti wanga uri wekutanga kuti siti tiri kufamba sei after ndapuwa basa navatangira rekuti tinozana kubata ndakabata kudero pane mabasa avanoti tiite kuti tiprepare for elections tikuetakandi selection tigobatana nevamwe vose vatotisevenza navo tunza mubig tend ivo vachipora zvavo vari kumba vasingavhunduki saka vatipa basa ravo kuti ndirambe ndimanya naro ndichida misangano yekuti tifambe nokuti panga vachirwara mazuva apera vanga vachingoti weita but vazoti ndokusiya uchiita zvese uchiita basa nevamwe uchiinda mberi saka basa rangu randanchiita nhasi nderokuti tifambise musangano kubva nhasi tione kuende maactivities tione kuende zvinhu zvekufamba
saka ndianani vapinda musangano
organizing elections directorate ndinoedwa nachairman organizing chairman secretary for elections nemadirector ese na treasurer general secretary general nevamwe madirector ese pabasa ipapo
ko vamwe vateedzeri vapindawo here musangano wacho
no vamwe havapindi muna iwoyo because even ndiri vice president ndandi yanga iri sector yangu iyo sector yangu yokucontrola those areas ndo hati yemusangano yemamwe vice president anopinda kune mamwe mameeting anoita nezvavakaasaini
totarisawo iyo nyaya yavatsvangirai pakambobuda mashoko ekuti vaenda kusouth africa musi wechishanu apa tiri kunzwa kuti varimo muzimbabwe zviri kufamba sei
vabuda manherano vava vari muno hameno vari kungonyora ava pane zvinhu zvimwe zvakawanda zvazara mumidhiya vanhu vachitukana vachinyora zvinhu zvisipo vatsvangirai vanga vari muno havana kumbobuda vabuda nhasi manherano iwayo
saka munotarisira kuti vanodzoka rini
kana munhu aenda hake kunorapwa unogotaurwa here tisimana chirepa here vanozoudzwa namachirema kwavari kuzorora vachirapwa vachatiudza zvavo kana vouya chero vauya vari tirongoramba tichisevenza kusvika ivo vauya kubasa saka ngati isu totaunangane basa saka tatotanga basa kana ivo vange varikavha vachatiudza zvokuita vanenge tichingorifeya zvinhu kwavari ini ndichingotungamira musangano tichiinda
panga pambobuda mashoko nezuro yekuti vanenge vari kuti vari kuda kusiya basa zviri kufamba sei panyaya iyoyo
ndo zvataurwa kana vagututi handizvo zva ini ndiri acting wavo havana kundipa mashoko iwavo mashoko iwavo tinomati ndevanhu vanenge vakuda vane zvavari kutsvaka kana vada kusiya basa vanotaura vachataura vega hatingavatauri vanokumirwa imombe imombe yevhe vachataura kana vataura inivatidiekti vanondiudza kuti ndavafunga zvakati kana vachada vachada napati yavo vachataura pavanoda but iko zvino varipo munhu anenge ane health yake isho achiita nemadoctors vamwe vanoziva zvogumira papi isi it's not for us to question anyone can be sick unogona kurwara uchiudzwa kuti unogona kurikamba nemazuva akati and isu hatibvunzi izvozvo tongoziva kuti no candidate yatakati kumaelection kana ivo zvavaremera vachatiudza asi hatingatauriri kuti zvese zvaakubuda izvi zvangova zvevanhu vari kungospekuleta nokutaura zvaanoda end hatizinondivanani asi kana muchitovaziva mutibatsire wekuti muri kumanyirepi
saka zvekuti ngapaitwe sarudzo dzemumwe mutungamiri vanhu vachiita bata murefu bata mupfupi ndezvemugodzi matsuru
hazvinombotaurwa izvo ini ndinotokuudza kuti basa ratatopuwa ndirokuprepare for election rokuti tiprepare ndotoita basa zvese zvamuri kutaura hazvipo saka kana zvichimbodaro zvinombotaurwa zvisina tete vanhu vari kuspekuleta nokuda zvinhu zvavanoda nevanhu kuda vane munyumo homwe vari kuvhima nomunyumo homwe zvino kana variko vari kuvhima nomunyumo homwe hameno vanotomirirawo svika yadonha munyu wacho unogona kutonyunguduka uri momuhomwemo